manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta pamazuva zana ekutanga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosvika munyika nhasi vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Darare High Court runotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare inoti pamazuva zana ayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuro inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuro kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare Muzvare Kudzaika Dzombe vanova kanzura kumaubra vati kanzuro yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yemaissues emavendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana nakolera nanatyphoid. Saka ndo maissues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudikongesa maroads edu. Tichifokasa nenyaya yedze mushikashika nemakombi nepabzwe public transport. Chechitatu chatichatarisira futi kugadzirisa mapublic toilets nemabuildings edu kuti titeke stock of mabuildings edu ekanzuro latinawo.
Muzvare Kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva kuti pane manzvimbo dzakasiyana-siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboedza kuregulaiza maboles achona vanenge kuti titore stock yevanawo and then kuti tiwedzere mishonga yokugadzirisa mvura. Chatiri kuda kufokasa on toda kutora stock yemawetlands edu kuti tiapreserve because tinoziva kuti kumberi uko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatepi edu vanhu vasanetsikane.
Vahard Life Mudzingwa avo vanoshanda necommunity water alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuro igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinja tiri kutarisira kuti chigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinoburikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutemo atizitarisira. Budget rawo tokutarisira kuti reSitofarare ngaringe rine 10% yayo ngaiyo ngairi yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nengo inoshanda ne combined Harare Residents Association va Ruben Akili vatiwo nengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuru inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vaakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsva iyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadziswa kwebilling system tinoona kuti billing system ndo chinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa. Haizvino zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbo vameya weguta iri vaBernard Manyenyeni avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi chashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaOstelos Gift Sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisumudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa economy, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti muzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China, kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyadze dzakasiyana siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kushandisa kuti tiwane inonzi economic development.
VaMunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. VaMunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yava Xi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Dare High Court ravhuma chikumbiro chemubatanidzwa weMDC Alliance chekuti vaite musangano wavo mapurisa asingavarambidzi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare re High Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuendelea mberi nemusangano wayo pazuvara inoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uye kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudare re High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi wesvondo. Justice Moyovati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzere chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yembizo stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta anga akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwe onyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kutara vamangwendeza vamachova nanwewe vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvekuti the Zimbabwe Election Commission yakavhisa zita rake papepa notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendezi bakati tiendese kuhigh court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti aina kukanganisa kugadzirwa kwesarusi MP for Ula South Coast.
Vamwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ratotanga nemuSouth Sudan. Dare rechuto muSouth Sudan ratongera mauto gumi kugara mujeri kwemakore ari pakati pemanomwe neupenyu hwose muchire mekunge awanikwa aine mhosva dzekubata chibharo vashandi vekunze vaibatsira pamwe nekuuraya mumwe mutori wenhau. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanozivisa kuti vachamira kugadzira zvombo zvenyuklia uye kumisa kuedza zvombo zvehondo zvinosvika kure panotanga gore ra2021. Atopedzira nekutarisa zvaitika muJapan. Kundengendeka kwenyika kune uremu we 6.7 kwaitika pachitsuwa cheHokkaido uye kwasiya vanhu vanomwe vafa vakawanda vakuwara. Kusamira kwezvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi nevamwe varumubato rezano PF pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuri kukonzerwa nevanopikisa senzira yekuti vanhu vapandukire hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza bepanhau reNews Day kuti matambudziko ari munyika mune zveupfumi pari zvino ari kurwadza vanhuwo zvavo munyika, izvo zvinozogona kuita kuti vanhu vazopandukira hurumende vachiipomera mhosva yekukundikana kufambisa nyika nemazvo. Pari zvino mitengo yezvinhu inonzi iri kukwira zvisina mukara akamboona. Mafuta edzemotokari anonzi ave kunetsawo panguva iyo gorosi richinzi rasara munyika, nevanobika chingwa rasara shoma-shoma risingakwaniri nyika mwedzi mitatu. ZANU PF iri kuchemawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika nevekumadokero ndezvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Asi vanopikisa vanoti kutadza kutonga kweZANU PF ndokwakonzera kuparara kweupfumi hwenyika nemamiriro akaita zvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemashoko ekuti vanopikisa ndovari kukonzera kuoma kwezvinhu munyika.
Nyaya iri pano ndeyekuti kana wabika mbwezhu yako ukazoonekwa woda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzeresa, kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko. Nokuda kwokuti tinozviziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi, opposition haina, tingatoti MDC Alliance haina makii okupinda muhurumende. Vanhu vari kuvari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii, ndivo vanotonga nyika, vanoziva pane chinhu chose nachose, ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo. Isu hatisi kurwisana navo isu, isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa, ndivo vachaita izvozvo. But umwe noumwe anomira nerake, isisu pare zvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara.
Vachirumhanzi, munotiwo nenyaya iyo yekuti vakarwa hondo yerusununguko nevamwe vari muZANU PF vari kupomera vemapato anopikisa hondo vari kusunga zvinhu.
Chokutanga ndiri kuti hapana pasi pedenga muroyi akafa akabvuma uroyi hwake. Hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha. Inenge ichitoti vanonditi ndakaba, vanonditi ndimi ndiri kuroya. Izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muZimbabwe vari kuMDC Alliance, zvinhu zvinoshungurudza mhomho yeZimbabwe. Nyaya inotaurwa namawo veterani, zvinhu zvinozikamwa nyika yose, zvinhu zvinozikamwa musadhiki yese, zvinhu zvinozikamwa muAfrica yese, kuti MDC yakapleya a big role pakaita kuti America itipe nyaya yamasanctions. And vamwe vacho vanotodada nazvo nanhasi uno tisati tapinda maelections, vaitodada nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi. Now mubvunzo ndounoti kana uchiti masanctions haabvi, uri pane zvipi panguo dzatarubva?
Vacho hai, munoti mashoko ari kutaurwa navachirumhanzi.
Tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi, asi zvinozikamwa. Nyaya iri apa ndeyekukonewa. ZANU PF inoti yakahwina sarudzo, asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro. Isu hatisi kutaura zvavari kutaura izvo kuti kwanzi America, ina handitoziva akaenda kuAmerica ikoko kana ariko. chandiri kungoziva ndechokuti pane bilateral issue, pane nyaya yenyika mbiri yema sanctions kana iri yema sanctions kana dziri nyaya dzana dzidera dzavari kutaura. Vakainda ikoko kana nhasi mukanditaurira kuti ndeve kwedu, handivaziri, handina kumbovavona, handina kumbovona sokudero. Asi tinonzwa vachingovhovhora vachitaura nyaya yekuti isisu vanhu veMDC vakainda ikoko vakarwa hondo yerusununguko, vane kodzero yekutaura asi havana kodzero yekutaura nhema. Kozvobvepi izvi zvokuti kwanzigai vachio haivapfuma?
Regaindi tsanangure vachihwai ipapo kuti ruzhinji rweZimbabwe rutibatsire muno kufunga. Tiri kuti masanctions achiitwa aya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neAmerica rakaitwa navamwe veMDC Alliance, ndo zvavakandokumbira izvozvo.
Vachihwai, mamiriro akaita zvinhu ari kurwadza even kana nhengo dzenyu dzeMDC Alliance.
MDC Alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita namasanctions. Chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara necorruption. Vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezano PS.
Mashoko enyu yekupedzisera vachirumanzu muchipindura izvi kutaurwa navachihwai?
Dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi. Hapana chakaipa chinotaura maworld veterans vachiti MDC Alliance yakonzeresa kuti upenyu hwemuZimbabwe huome. Ndo zviripo izvozvo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu. Manzwa zvakare kubva kuna vakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panonzi pane kunetsana kuri kuitika muMDC Alliance kumasvingo zvichitevera kuvhoterwa kwakaitwa mumwe kanzura wezano PF kuti aite mutevedzeri wameya weguta. Iyo MDC Alliance iine makanzura akawanda muguta iri. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu weZANU PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni Maboke veMDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta reMasvingo. VaWellington Mahwende veZANU PF vakaitwa mutevedzeri wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe, uko ZANU PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance, Muzvare Alaika Time, vanoti makanzuro akavhotera ZANU PF akarasa gwara remusangano wavo, nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina, handina kuona chakanaka ipapo ino. Vakatoresvesa, vakaresa mwaka, vakatoresa maitiro avakatoita. Vaifanirwa kungofamba separty one. Vaifanirwa kungosarudza meya weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifanirwa kungoenda kuvanhu veMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy meya ka pavanhu 7, pavanhu veZANU PF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy meya weZANU PF, how come? Vakatengesa, vakatotengesa, pakatoshanda mari kana stand chaivanika vakapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge, avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapo. Ndinoona kuti pamwe zve zvakangonaka apo sezvo avo vachirongawo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka ndivoni kuti vanhu vangapokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifani kutokere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor handidii. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handidi, avo vakazouyavo vakati ivo isitabatana kumusoro kokuno kuzaswe kwakamera sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato afanire kupindira mumashandirwo ekanzuru.
Ne politics hazvine nepata hazvine nechi kana achinge ameya ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamaboke vanoti vachashanda nemakanza ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzisa dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Akatotinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga nechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikangamwa kuti wabva kupi, wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sachigara kuMDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tanga tiri kutarisa zvabuda padande mutande reFacebook neTwitter apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabvunza vatsigiri vavo kuti vanoona waro rebato iri wakamira sei. Tanga tichitarisawo zviri kubuda kuBulawayo uko vamwe vari kutsika madziro vachiti vanoda kuti meya vachagadzwa muBulawayo mangwana vange vachibva imomo muBulawayo. Ngaitende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi yetuwa mtero ndirikutaura ndiri kuNamibia.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndinotaura panyaya yekutanga yekubhurwa yeyamiya wekubhurwa. Ndinoona sekuti nyaya iyo yekubhurwa yekudhimanda kuti vanoda chete mundevere havadi mushona ndinoona sekuti haina kutwasuka. Inopa kupatsana kwemarudzi munyika. Ndopinda pane vachamisa zvavanyora patwitter kuti kotipei muono yenyu ramangwana redu. Muono wandinopa vachamisa ndewekutiko ndavapinde mugovernment of national unity navamunangagwa. Dzimwe nhengo dzeMDC dzipiwewo zvigaro zvemaminista vachamiswa vatiwo chinzvimbo chepamusoro muhurumende iyoyo. Chikuru chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambire inde mberi.
Muri kutaura naWashington Muhlaba from Johannesburg Springs. Unokurunani sisi mavhera zvitosvikira ikoko. Ndongonzwa kuti vari kuti hanzi vari kuda kuti vaNelson Chamisa vauye vazoita hurumende yemubatanidzwa. Asi semaonero edu isu toti hurumende yemubatanidzwa kwete. Vanofanira kutanga vataura chokwadi chakaitika pamaelection kuti hano Chamisa akawina. Then kwakuzotangira ipapo kuti zvichizotanga kuchizotaura ipapo vachienda kumberi.
Mutaura naBenedict Ntenga ndiremu Harare kuwadzana. Hatiri kuona zvinhu zviri kutochinja zviri kutokwira. Fiyo haichabatika. Maprize haagona. Some of the shows in our shows hamusina chinhu. Ndioni iyi zvandiye zvichienderera mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nevanhukadzi vari muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoziya zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga kubva patoreswa mhiko makanzura. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Dare re High Court Mubulawayo rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti ite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 6 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi leAfrika lele China awe Forum on China Africa Cooperation.
Ngiqinisa kakhulu leli nandedo lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lati ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona kuphula meva. So thina singameva esikangele esingamehlo kazulu.
Amalunga edalela ephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakobulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani i-heritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njenge-City Hall grounds, i-wishing well, i-memorial plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kobulawayo enkundleni eye-Zimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi leAfrika lele China owe Forum on China Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokheli yamazwe aweAfrika ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano ele China lithembise ukubeka iceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe aweAfrika. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe aweAfrika ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017 ele China bese liphe amazwe aweAfrika uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kwele China elequla labantu abaningi abagoqela ababengabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet yiloba yiliphi ilanga, njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kwele China phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi leAfrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Amalunga edalela eParliamente awebandla leMDCT athi azoqhubeka umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane okubalisa ukulungisa imithetho ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenzisa ngayo imali okumele uZulu owabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Amalunga awedalela eParliamente athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangena edalela eParliamente ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame lathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona ukuthula mefa. So thina singameva esikangeleyo esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlala izihlalo zonezo, but babeke beqa ngameva esibafakile kumele abahlabe.
UMakhumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edalela eParliamente yikumela uZulu kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wePhalamende yikungcwaba, ubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, ukuthi ube lemithi ezikolo, kube lamabhula lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunjenje uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu imisebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bePhalamende kumele bathathe bakubona phandle lokhu bakungenise ePhalamende singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU-PF uMnumzana Fortune Chasi uthi idalela eParliamente lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lahabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyabangcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibanibani wehluke kubenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ocubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi leli dala lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abezanu PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asilakho lokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha oyabe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza kwabo MP phela kumbeni kwabo minister sokuya ngalola lo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo 3 ekuseni. Ekhola lesithathu omuzotshela ukuthi a mina isikhathi sami isinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edalela eParliamente engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting so manje izinhloni zokufundisa ngokuthathela khona ekukhekeleza ukuthi hayi abantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje la kanje la kanje la kanje
abebandla lezana uPF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu 2/3 majority kusitsho kuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa indlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye whipping system kodwa bebandla eliphikisayo leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele isizwe Harare, ngingumevisi Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kwaBulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Umbukiso lo uvulwe ngumsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alichumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakobulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakobulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njengesithi or grounds, i-wishing well, i-memorial plaque, kuphinde futhi kube le-memorial cenotaph laphana kuJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane le-post. Sibe le hanging tree, mzilikazi art and craft. Esikutshengisayo ukuthi khona itourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube le experience of a place. Siqeda lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama partnerships esiwayenzayo njengedorobho, ama partnerships okuthi sibumbe itourism sector kobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle ngoba namhla ibusiness ikhanya ilowa, I think ngenxa yodidilanga lokuqala njalo sikhangelela ukuthi at least nxa ama buyers especially ama international buyers esiba khona kube le more business quality.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla wezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si ceramic company. Yes, sibukisa ama products ethu esiwayenza imiganu, lama cups, ama vases, lama candle stand lokunye okuningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina ku Sanganai. So ibhizimusi of course nge first day kabe kungathiwa kulo, but thina nge experience esese experience la sesingani kunganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnumzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event right ma siya movement ikhona abantu bayaza bayabuza about ama products which is offering shayo. So ngasho nje ukuthi ya iza kahle sijabulile for a first day asiqala ukuzala sizisenza before.
Umbukiso wehlanganani sanganaye walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange, uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edale lePhalamende awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court usunqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya eMuslims besuka kwele Myanmar ngobunengi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, abalwa impiye enkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovete umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla, kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Smanda oyibandla leMDCT endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mangikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize ukusupportage inhlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efaka unyawo esenza khonoko akuthembisile ukuthi uza kwenza. Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena, uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela iZanu PF engaboni lutho olubi olwenzakala kuZanu PF okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo ayisikho ukuthi ngoba kakula ama cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona, sibabona bephuma nsuku zonke kumabona kude bezithi nguminister walokhu, kunguminister walokhu, kunguminister walokhu. Ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza umnankagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala, uhulumende wezanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. Ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzisileyo uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzisileyo ukwedlula imali eku-budget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje kohothi siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langapha.
Alright. Uba uSibanda into ayikhulumayo umfowethu yinto i-politics ze-MDC Alliance. Ngoba uba ubithi uthe ekhuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa. Ngakubona ukuthi ngezinye indlela eziyizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya yena lawo. Engikuthanda ukuthi kuyikutsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha, into ezifuna izimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi konke khona okusenziwa khona okinto zibonakele emuva le sokumele zilungiswe nguhulumende lalowo mutsha. Ngoba sikhuluma kathi sithi kulo hulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumo nalowo umumo owenziwa ngabomo, omunye wangikhona engiwutsho ukuthi some people abanye basebengama-saboteurs abazama ukuthi besapote nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle. Kodwa ayisho ihlawulelo engivika ngalo, kodwa umsebenzi omkhulu kumele uyenziwe masinyane. Konke khona okunye akuzwisisa le politics, ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo, kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo, kodwa abanye ba-interpret-a ngendlela umumo nalowo ngendlela etshiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke ngile qiniso kuzasetshenzwa. Yibo kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asekunikeni ithuba nje uhulumende nalowo mutsha, sike simboneni ukuthi iminyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngathi.
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokhu?
Kambe uyabona iproblem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona, beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC yaso MDC enza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC enza ukuthi fuel ishote elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa siqalise ukushota kusukisela ngeviki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangela ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo, akekho umuntu ongeletha imali yakhe ezeyifaka ngaphakathina komkhonomi olohulumende esilayo. Ngoba luhulumende uyabona, khangela ngutengisegande, ungakhangela konke anokwenziwa yi-concord kukhesi kaThamisa. Khathesi uma-investors amaningi sesithi afona pha ngizangena le mali yami kuleli lizwe, ekube le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende kumbe lomunye umuntu, ngizathola ngaphi i-justice njengoba le court yakhona ikhanya ingela justice, ngoba i-court engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeyana-ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowo ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uThamisa nguyo lamakhiye, sitsho ukuthi uThamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledalele ephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika ikwehlula amalucaja awe-ISIS. umanyano wamabutho weGlobal Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucatsha la kube lenhlela kahle endaweni eziningi njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lukhoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa intambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutho leli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo indawo zabo zingakathunjwa ngamalucatsha kweleSyria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kwele Saudi Arabia njalo lezigidi ezingamajumi amahlanu, $50 million, kwele United Arab Emirates. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi eleMelika lalo selizanikeza umanyano lo izigidi ezingamakhulu amabili lamajumi amathathu amadola, $230 million, ebilokhu isabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjungethi uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamalucatsha la kweleSyria ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana leleSyria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kweleSyria. Unwethi uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi yi-UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kweleSyria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili, $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kauleza ingoma ka U Masekela Umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.